WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 November 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Pari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedze zvidhinha dzinenge ma 4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedze mapuranga ma 3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari maturus. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko.
Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo Cyclone Idai muna 2019.
Sangano reNGNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe, iyo yakaiswa muna 2013, iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro. Saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo.
Rimwe sangano rinomirira vararidzi rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council.
Vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kukuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti Cyclone Idai muna kurume 2019. Vanhu vanodarika mazana mashanu vanonzi vakafa, vamwe vakatsakatika, uye dzimba dzakawanda nezvimwe zvivakwa zvakaparadzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe mugari wekuchimanimani vaPardon Maguta.
Tapinda zvakare mumwaka wemvura. Vanhu vakasangana netsaona yedutu mupengo Idai vakasara vasina pekugara. Vese vakamuvhiwa. Ndingati chikwata chokupedzisira chakatakurwa vamuchimanimani Ward 15 vachienda kubumba kune inonzi West End Farm. Kana kuti mazuvano yakunzi Runyararo nzvimbo yavava kugara iyoyo.
Vanhu ava vanga vave nemakore anodarika maviri vachigara mumatende. Kwavari kuendeswa uku kwakavakwa here kana kuti vari kutotanga kuenda ivo kuti vanotanga kugadzira musasa?
Vari kuendeswa kwakavakwa dzimba. Pane type nhatu yedzimba dziripo. Dzekutanga ndedze zvidhinha dzinenge ma 4 rooms. Kwozoita dzechipiri ndedze mapuranga ma 3 rooms. Kwozoita futi dziri mupanda wokupedzisira dziri dzemapuranga zvakare ari ma 2 rooms. Saka tingati ndo kuri kuendeswa vanhu ukoko. Zvizhinji asati zvanyatsova zvokuperera, asi pokusvika vachipinda pamaziro nekuzoka tiri kuita, vanhu vese vakaenda ukoko vakakwanisa kupuwa pekugara vari mudzimba. Zvasiyana nemagariro anga vakaita uno kuvari mumatende. Mamwe matende anga atotsakara, anga autotyisa kugara. Saka tingati ndo mamiriro azvakaita panyaya yemagariro ekwavari.
Dutu mupengo iri nemafashamu emvura aya kana kuti Cyclone Idai raka paradza zvivakwa zvakawanda mu Manicalandum zvagadziriswa here kusvika pari zvino vamaguta
zvivakwa zvakadai nemazambuko ne ndo mabridge ne maroads akanga aparadzwa padutu mpengo idai mukoma Zulu ndingati zvizhinji zvacho zvange kuti rongekei. A person can safely travel from Chimanimani kusvika paWengezi. Mabridge ese papo akadzorerwa zvanaka. Then from Joppa kwenda kukopa ipapo pakatoiswa tara zvakuendeka mabridge angari papo akabatanidzwa akanga arohwawo madika akanga aripo. Then tine mabridge maviri tripa kopa ipapo one raibatanidza kopa nemutsangwa rakanga rakatsvairwa.
Asi kwavari kuendeswa uku vanga vakwanisa here kuti varime zvekuti vangakwanisawo kurarama?
Kunyanya kurima kunzvimbo yari kuenda I think ndo pachaita challenge because there is very little time pane nguva pfupi yokuti vagadzirire kurima mvura yakunaya saka zvimwe zvacho pamwe zvichatinetse kuti vakwanise kuwana goro rakagwinya tisingazivi kana paine vanobatsira vema NGO kana kuti hurumende vachaita kuti vange vachikwanisawo kuti pavanoda kurima pacho pagadzirwewo nenguva vakwanisewo kusima vabatane nevamwe.
Sei zvakakosha izvozvo?
Kuti wanewo goro rokuti patinenge tava muna 2022 zvinge zviri nani vanozobatsirwa sevane pokutangira. Saka ndingati ndo mamwe machallenges atinenge aripo handi nezvimwewo maybe zvakadai nemvurawo nezvimwewo mvura dzekumwawo and stuff like that nokuti tinondozwawo kuti mvura yekumwa inenge iri kuwanikwa panzvimbo dzakati titaranganei haisi mudhuze nemudhuze saka vamwe vanenge vachitifambewo kadistance kakati rebei kufambira mvura dzekushandisa mudzimba.
Mumwe mugari wekuchimanimani vapadon maguta vange vari parunhare kungangu kuchimanimani naBlessing Zulu weStudio 7. Zuro urumende yakapomera varairidzi mhosva yokuvhiringa zvedzidzo nekuramba kwavo kunyoresa bvunzo vana vechikoro vanofanirwa kunyora bvunzo dze-O-level ne-A-level. Bvunzo idzi dzinotarisirwa kutanga nhasi asi mamwe masangano anomirira varairidzi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe, Zimbabwe National Teachers Union neEducators Union of Zimbabwe vazivisa kuti nhengo dzavo hadzisi kuzonyoresa bvunzo idzi kana hurumende isingavabhadhari kuita basa iri. Rimwe sangano rinomirira varairidzi ava reZimbabwe Teachers Union, ZIMTA, rati richapinda mumusangano nehurumende rigoona kana richanyoresa bvunzo idzi. Asi sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council richiti kanzuru iyi inorwira zvido zvehurumende kwete zvevashandi. Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kanzuru yeNJNC haisi pamutemo kana takatarisa bumbiro remutemo ra-2013. Vachere vanoti chimwe chiri kushorwa nesangano ravo ndechekuti vamwe vamiriri vevashandi havana kushedzwa kumusangano uyu kunyange hazvo vachimirira vashandi. Hatina kukwanisa kubata vamiriri vehurumende kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi uye mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo.
Hurumende yazvanga ichadaidzira musangano weNJNC uko kuchaitwa hurukuro dzine maererano nemaringe nezvakasiyana-siyana zvinobata vashandi zvinosanganisira nyaya yemuhuro. Tinoona kuti kudaidzirwa kwaita musangano weNJNC inyaya yekuti isu tiri kuramwa mabasa uye wazviona kuti zveshuwa zviri kukanganisa. Saka vari kuda kuzama kuda kunge vachidaidzira musangano uyu uyo unowaisuwa tisiri kupinda nekuti hausi pa bumbiro remutemo NJNC meeting iyoyo nekuti uri kuita kuti vamwe vanga vasiri pamukati mehurukuro idzodzo. Izvo tichiti bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese anomirira vashandi anofanira kunge ari pakati pehurukuro idzodzo.
Nhengo dzesangano renyu dzinotii?
tawanika tishange tishibata wa shandi warairizi wedu mnengo zedu ziri kunze kwe ziri umati imana enyika tazibata panarembosha tishibuza kuti zizo antasira kunge zinge shekuru kurwa wata ura iyo zilipache na wose kuti tiriku utasira kuti kunge kuchikuru kurwa nyayemu uro izo lerwe pang 540 United States dollars kunge wa shandi wange wa chitambira mari iyo yoshienda mberi tika funza shikari kutikana izo shikange sina kunge zazo itika chisha muna nge mshida kuti tizo ite isu wakati a shishua isu tiripangwe kura mwa mabasa asitu kuona uti shishino kuna shisiri ku nyaso nsukikati chasu nato upinda muri mstriti chita maprotest chaso bata ushekare awa rimu katime NJNC paru narimboja isu sanga nurumira wara iriziwe kumaru warama wakamete droti chasu nyo Zimbabwe chatikati kama zanishu kuti bata wabata hangu ashida wasati wawane agenda ya meeting iriko uso ndronore iyo ili meeting iriko ineshe kutanezi wa shanti.
Saka sangano renyu Richard Sei nenya ya iyi
taona kuti NJNC irikungoitwa kuda kuti panguwa ino kuda kunyoroweza nguwa ino yekuti tiripakura mwamabasa kunzi kune urukuro zirikitwa asi kusina chinobuda ukoko nekuti tikaona kuti varikuda kunomirira mu NJC kudirewa ashandi varikuti havasati vane agenda saka zvinoreva kuti hapana chiedza chiri mberi maererano neizvozvo zvino isu neurukuro dzataita taona kuti kana pasina gadziriso dziripo panyaya yemuhoro iyi yekudzosera mihoro yedu pa 540 US dollars tiri kuzoita danho riri kubva kunhengo dzedu iro ravatipa rekuti zvokuramwa mabasa izvi kana zvisina kunzwisika isu tichazenge taakupinda mumastriti tichiita kudemonstrata chaiko kuti nyaya yedu yemuhoro inge ichinge ichidzorerwa payaiwa iri kuita kuti vashandi tinge tichikwanisa kutenga vashandi tinge tichikwanisawo kubata mari inowa mari iri kushanda muekonomi yedu inowa mari iri muUnited States dollars iyoyo iri pamari inokwana
vachere chikonzero chaicho chesangano renyu chekusapindawo mumusangano weNJNC uyu ndechei
sangano reNJNC riri kushanda zviri kunze kwemutemo webumbiro redu remutemo ratinoti Constitution of Zimbabwe iyo yakaiswa muna 2013 iyo inopa vashandi wese kodzero dzekunge vachinogara vachikurukura nenyaya dzemuhoro saka tiri kuona kuti sangano iri pachezvaro riri kutoshanda riri kunze kwebumbiro remutemo uye sangano iri hatingati isisu tiri kunokurukura nhau yenyaya dzemihoro yevashandi tiri musangano riri kunze kwemutemo iro ra gadzirwa uye radomwa vanhu vanenge vachipinda musangano iroro naimployer wedu haungati uri kunokurukura iwe wadomwa naimployer kuti ndiwe unofanira kungochigara muhurukuro idzodzo panzvimbo yekunge uchinge wadomwa nevashandi vaunomiririra saka riri kungoitwa kuda kuzadzikisa zvido zvaimployer kwete kuda kuzadzikisa zvido zvevashandi saka isu tiri kuti sangano iroro hatipinde uye hatikwanisi kunge tichiparticipata pazvinhu zviri kunze kwemutemo.
Avo vange vari munyori mukuru weATUS vaRobson Chere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vari kutarisirwa kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika vaSimon Kayamoyo kumarinda eHeroes Acre muHarare. Vamoyo vaive mutauriri webato reZANU PF uye vakambova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakashaya nechirwere chegomarara nemusi wesvondo wadarika. Urongwa hwakadzikwa kwavo huri kutarisirwa kutanga nenguva dzana mangwanani ano. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com inoti mitumbi yevanhu vashanu vemhuri imwe chete yawanikwa mumakomo emavhuradona mumashonaland central. Mapurisa anoti mitumbi yawanikwa ndeyevanhu vakuru vaviri vane makore makumi matanhatu nemapfumbamwe uye umwe ane makore makumi maviri nemapfumbamwe. mapurisa azivisa wokuti vana vatatu vane makore manomwe mashanu neumwe ane gore rimwe chete vange vari vamwe vebafi vawanikwa. Bazi rezvamamiriro ekunze Environmental Management Agency rinoti Zimbabwe ichange yamisa kushandiswa kwemaplastic bags muZimbabwe mumwedzi wazvita 2022. Mukronico, kanzuru yeCholocho Rural District Council iri kupomerwa mhosva yekutengesa nzou nemutengo uri pasi pasi. Pasi pechirongwa chehurumende, nzvimbo dziri munharaunda inogara nzou dzakapiwa mvumo yekutengesa nzou, asi zviri kunzi nzou dziri kutengeswa nemari iri pasi pasi, izvo zvava kukonzera kushorwa kwekanzuru yeCholocho. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamarare Studio 7 indonzi tabu nyaya ndinaye nhasi ndeyekungotiwo ndaikumbirawo kuti vanhu veSNPF vasataura paStudio 7 vozanotaura nyema mazvoni. Tiri kugwadziwa bhatwa mwana anotaura asina basa. Zvafanira kuti kwai munhu oti kwai pamberi needucation, pamberi needucation vangana nemadegree vasina mabasa, uye vamwe vanoti hei sitora mano kutengesa, ndotengesa chichipuwa mabhonde. Kuka ndikada tenga mota ndotenga mota nemabhonde. Aa, ngavataure kuZBC vasiyane Studio 7. Pano tinoda kutaura zvemusangano zvinoenda mberi.
Ndapota musaita kuti vhartira kuti tinoponera varume ka, tinoponera ngemubhedha magambling bhora. Saka musangopinda munyingovhara tirona kuchikombedzo unototofa ngenzara. Hakuna kana mvura inonaya kuno kwakaoma. Saka vatosarapo ndo pabhora potiregererewo pabhora potimbopona napo. Makamba naropera kuvhara ize Beijing. Imi musangopona mune mari dzakati rebei, satina mari dzakati rebei, tirikutopona ngebodhing. Ndiyo gambo netirikupona ndiyo naiyeyi, tiregererewo tapota.
Magadiko vashamarari pastudio. Ava ndinofara ndinoshamisika ndichinzwa vanhu vezano. Kuti vadotochemera kutaura pastudio. Vakanganwa here kuzatiwo pastudio apa vaimborambidzwa kuteerera kana studio kana kuda kutaura zvavari kuita izvo. Zvaitorambidzwa. Asiwo vanoda kuchemera kutaura pastudio. Ndiani akambotaura paZBC wemuDC kana puwa mukana?
Makasimba here pastudio 7 nese vashamarari. Aiwa tinokumhoresai. Ini ndinotaura ndini Sithole Dekesa. Ndiri kutaura ndiri pano paSouth Africa. Ndinodawo kutaurawo nenyaya yavachihwengwa naMunangagwa yavari kuti nhasi uno vari kuti vanhu vakenyika bati makore mangani vari mukabhineti yeZANU PF vachitadza kushandire nyika yakona kuti vaivake. Uyezve mapurazi vakatora vese. Nhasi unovo kuti vanhu vake nyika. Nyika yavanaka yachona ngei ivo varivo vakadirise nyika kusvika patiri nhasi. Saka isu tinoti nekabhineti hatichaidi yeZANU PF. Zviri nani mukomana apinde hake. Ndinodanidzira kuruzhinji rweZimbabwe kuti vazive kuti mukomana ngaapinde hake.
Ndoda kumhorosa vashamarari vateereri vose vestudio. Ndichiti makadini kwese kwamuri. Aiwa, ini ndinonzi Chitube ndiri muSouth Africa. Aiwa, ndiroda kungotaura vanhu veZimbabwe kuti tanyadzisiwa vanhu veZimbabwe. Tanyadzisiwa nemurume uyu, murume wokurepa achiuraya uyu. Mweya rudziko wabata murume uyu. Watinyadzisa kubva kumba kusina vabereki, kubva kumba kusina mutemo. Hapana munhu unobva mumba muna baba namai unoita zvinhu zvakadai. Izvi zvaratidza kuti misha inokura isina mitemo. Vana vanozobata mabasa api mangwana? Nekuti kana papana baba pamba paanobva pana mai, hapana munhu unobata zvinhu zvakapusa kudai pasi pezuva. Kubata masimba akapusa kudarika Satani kudai. Wanyadzisa, tanyadzisiwa shuwa. Tiri kushayiwa pokutarisa izvezvi. Tine fungwa vanhu veZimbabwe asi aiwa tanyara. Atinyadzisa murume uyu, atinyadzisa shuwa. Ndatenda hangu. Musuve nezuva rakanaka vana veStudio.
Mamuka sei vashamari veStudio 7 nevateereri vacho. Ini ndinoda kutaura pamusana pamusaka pakamabhiliyadhi nekusi rezano kwakaita kuti achade kutambira Warriors. Ini ndinofara nazve nekuti tikada kutarisa magame ose vakatamba vaka South Africa yaitamba munhu angari mukuru muSouth Africa ngane 25 years ndiye munhu angari mukuru keeper, vamwe vese vaive less than 25 years. But tarisai matambira yakaita mupaona. Kwedu kwakungotamba madhara. Zvinhu zvavane madhara mukati hazvichaendeki. Kana toipinza futi kune zvematonge gwenyika, murungo zvoona omega. Ndizvozvo chaizvo. Saka haindinofara nazvo. Ngavamborukuruta majeza. Timboona kuti pa next World Cup ichaitika ye 2026. Vakatanga kurukuruta majunior. Pano zvinosvika pa World Cup ye 2026. Vanenge vakuma 24, 23 years manje. Mona timu inenge yakasimba yakabalanza. Ngavatange kutora vadiki vadiki. Matimu ose ari muZimbabwe ngatange kutsvaka vanhu vadiki vadiki kuti zvinhu zviite.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino vatereri tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Murume akauraya vanhu vaviri gore rapera akawanikwa asina mhosva. Kyle Rittenhouse anoti anotsigira sangano reBlack Lives Matter. Rittenhouse uyo ane makore gumi nemasere akapfura vanhu vakanga vachiratidzira mushure mekuurawa kweumwe murume wechitema gore rapera. Vaviri vaakapfura vakafa, umwe akakuvara, asi nemusi wechishanu chapfuura ichi dare redzimhosva muguta reKenosha mudunhu reWisconsin rakamuwana asina mhosva richiti Rittenhouse wakanga achizvidzivirira. Vanhu vakaurawa naRittenhouse vakange vachiratidzira vachitsigira sangano reBlack Lives Matter, avo vakange vachiratidzira mushure mekuurawa nemapurisa kweumwe murume wechitema Jacob Blake. Mushure mekuwanikwa asina mhosva kwaRittenhouse kwakaita kuratidzira mumaguta mazhinji muAmerica, uye kuratidzira uku kuchiri kuenderera mberi. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube, kuti vatiudze mamiriro akaita zvinhu.
Semaonero angu, nekuda kwekuti nyaya iyi yakazewa ikadecidwa nejury as opposed kuti yanga angori jaja rega, toona sekunge conclusion yakasvikwa ipapo given macircumstances anga aripo. Ndo chokwadiwo chiripo pakesi yacho. Ichokwadi kuti mukomana aitiza vanhu vaida kumurova. Tingazoda hedu kuzoongorora kuti aitizirei uye anga aenderei ikoko aine pfuti. Ndofunga ve state ndo vaiagiwa kuti izvo aisafanira kunge anga aripo, nekuti iye mukurikidza nokutaura kwake anoziva uye anobvuma, anotenda kuti izvo munhu afanire kuprotecta property achisandisenzisa lethal force. Asi zvinosiyana siyana maonero atinyatsonzwisise kuti izvo zvatinenge tichiona isusu vari kunze nezvine zvichionekwa nevanenge vari mukati vejeri, maybe evidence yacho inenge yakati siyanei or vanokwanisa kuiona supplementary evidence yatine tisingazive. Saka inotinetsei nyaya yacho nekuti America yagara iri nyika inotendera zvizvaro zvayo kuti zvive nezvombo zvakaita sepfuti dzemhando iyoyo.
Sokuona kwenyu Dr. Ncube, uye makatarisa zvakataurwa mudare, munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here uye sei muchidaro?
Nyaya iyi inotinetsei. Handikwanise kuti haina kubatwa zvakanaka, handikwanise kuti yakabatwa zvakanaka sereki. Ndofunga tiri pakati nepakati nekuti pane mamwe mashoko aitaurwa kuburikidzwa na judge anga arimo mukesi yacho anokashikamadza asingaexpect kuti izvo judge angataura zvakadaro. Asi zvinonetsa nekuda kwekuti tsika nemrao dzenyika inoi dzinogona kunge dzakati siyane sekunzwisisa kwedu semaonero edu isusu vanenge vakakura outside culture inoi. Saka ndoononge pakati nepakati. Maybe inyaya yekutizvo state haina kunge yakaunza case yekutizvo mukomana waifanira kunge ane chombo here chaanga nacho in the first place. I think that was nyaya ingeri very very easy kuti irakidzo kuti no mukomana waifanira kunge aitenderwa kuti aive nechombo chemhando iyoyi. Nekuti futi dziyanga inayo ipfuti yekuti ndemuhondo hadzisi futi dzekuti izvo dzinongowanika pese pese.
Mutongo wakadai unogona kukwikwidzwa here kana kuti kuitwa iya inonzi appeal?
No, mutongo uyu utori final. Kana munhu achinge akwitwa nedare, state or prosecution haina nzira dzainokwanisa kuapila. Asi muri kana kuti muri dzevakafirwa, muri dzevafi, kana kuti victim akasurvive, ane mvumo yekumusua from a personal level. But otherwise, sezva zviri izvi, mukomana haana chiri pamutemo chaari answerable to. He is acquitted, he's free. Hapana nzira yekuti state inga apile mutongo uwowo.
Dr. Ncube, vanhu vari kuratidzira mumadhorobha mazhinji muno muAmerica vanoda kuti paitwe chii pamusoro penyaya iyi?
Vanhu vari kuratidzira muunganidzo wepfungwa dzakasiyana. Chekutanga ndechekutizvo context yakaitika incident iyi ndeyekutizvo vanhu veBlack Lives Matter vaiprotesta kupfurwa kwakaitwa mukomana anonzi Jacob Blake. So vanhu vaitarisira kuti izvo chishuvo chavo chekuti pave nejustice for mukomana anga apfurwa anonzi Jacob Blake, kuti izvo zvishuviro zvavo vakabva vazvitransfer vakazvisa munyaya iyi. Endet nyaya iyi yakati siyanei nechishuviro changa chine nenyaya yaJacob Blake. Nyaya yaJacob Blake itori nyaya iri separate, in as much as ndiyo yakakonzeresa kuti pave nenyonga-nyonga yakazoita kuti mukomana uyu abve kumba kwavo kwaaigara achienda kuWisconsin kuzonopfuura vanhu ukoko. Saka vanhu vakawanda vakatransfer emotion yavo onto this case. Kukuratidzira hongu, asi hapana nzira yekuti vangawane any relief legally.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reOregon, Dr. Denver Ncube vari parunhare kuOregon kwakare neStudio 7. Nguva yedu yapera, tongotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoti yapedza kutamisa vanhu vose vange vasara kuchimanimani vakaurirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo cyclone Idai muna 2019. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti harisusi kupinda mumusangano washedzwa neNational Joint Negotiating Council svondo rino. Kuratidzira pamusoro pekuwanikwa asina mhosva kwemurume akauraya vanhu vaviri kuchiri kuenderera mberi mumaguta mazhinji muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.